matando atorwa nehurumende anosuwisa uyezve achikatyamadza kuti ko vanasikana vatatu ava vakapambwa vari mumaoko emapurisa vakarohwa zvakaomarara kuti vakafira mberi zvakarewo vakashunguruzwa nenzira isina kufanira seiko mapurisa ezimbabwe achishayiwa simba kana mukana wekutsvaga vanhu vari kupamba muzimbabwe vaine zvombo asi vachimhanyira kuti vashandise mutemo kusunga vanasikana vachiti vakataridzira vachivashungurudza hazvipi chimiro chakanaka
vamavhaza munoti nezvaitwa izvokuti vasikana vatatu ava vapomerwa mhosva yekutyora mutemo welockdown
vamavhinga atinga havazonzwisisa dano ratorwa nemapurisa chakatanga kuitika ndechekuti vasikana vakatyora mutemo kana ukatyora mutemo iwo ukazoona dambudziko rakuwana pamberi hazvirevi kuti mutemo vatyora vatogadzirika vakatyora mutemo that was the first stage vatyora mutemo vari kuzoti vakazopambwa hapana umbowo hwekuti vakapambwa hapana akaona vachipambwa hatina inonzi pachirungu evidence but mapurisa akati tiri kumbofeya feya kuti tione kuti chii chakaitika vakapambwa zvechokwadi here kandi vari kunyebera saka yekupambwa haina kuraraswa haina kukangamwikwa iri kumboongororwa but yavakapara iyi mhosva haiorika iripo vakabatwa nemhosva chekutanga vakatyora mutemo welockdown mutemo welockdown pavakautyora mutemo uri kudzivirira nyika yese muchirwere ichi checovid asi ivo vakaenda mberi nekutyora mutemo uyu vakaratidzira zvakare panguva yanga yanzi nehurumende chimbomirai kuungana chimbomirai kuratidzira chimbomirai kuita chii nechii timbohwanda chirwere chavo icha tisiri kuona icho havakwanise kuti vachitendeuka voti mhosva yedu yaripirwa nekuti tatadzirwa chekutanga avatadzira hatisati amuona kana achinge abatwa achatongwawo chechipiri kuratidza hurumende yedu inotedzera mutemo nekodzero dzevanhu zviri pamutemo ende zvakanakisa chaizvo havana kuvadhonza kuvazuzurudza kutarawo kumatare dare ratovavinga kwavari kuti no hamusi kunzwa mushe muri kurwara tokuonera ikoko havana kunzwa ikuno zvekuti dai mamuri kuona vari mumalega ions vachiita zvekukambaira kupinda mudare asi havana kunzwaro vanzi rara henyu ikoko rapwai toyako tongokuzivisai kuti maapasi peusungwa kusvika nyaya yenyu yaita sei yapera
vamavhinga munoti nemashokwani
hazvisi izvo hurumende yezimbabwe ingaita hayo ichiti iri kugona asika ko mhosva iri kunzi mhosva iyi yanyanyooma zvakaita sei zvekuti vanhu vari panhoo yerufu vanhu vari muchipatara vari pamarwadzo vanovingwa imomo kuti chipatara chova icho dare redzimhosva zvambonyanyoita seiko uyezve tinoziva kuti pamutemo chaipo mubumbiro remutemo renyika yezimbabwe pane kodzero yevanhu kuti vataridzire saka iyi hainganzi imhosva kupomerwa asi haisi nyaya yekuti ingabva yanzi majistrate nevanhu vake endai munopinda muchipatara zvambonyanyodiko ngatirangarirei kuti chimiro chenyika hunhu hwenyika chimiro cheutungamiri chinobva pamaitiro ari kuitwa aya kana hurumende yezimbabwe ikaramba ichiita hunhu hwakaipa kudai hakuna pasi rose vangada kudyidzana nayo vana minista veforeign affairs vangataure zvavo zvipi nezvipi asi masuo haazaruke nekuti munhu wese anenge achichema kuti mabatirwo ari kuitwa vana vezimbabwe zvizvarwa zvezimbabwe nehurumende yavo anotyisa anorwadza ikodzero yavo yekuti vataridzire haisi mhosva vamavhaza muri kukanganisa kubata mutemo
regai ndiende kuna vamavhaza vamavhaza tiri kuona kuti vasikana vatatu ava haisiyo nyaya yekutanga yaitika muzimbabwe yekupomerwa kwehurumende kuti vanenge vachipamba vanhu kune nhoroondo yakawanda inosanganisira vana vaitaidzamara nevamwe chii chingaita kuti hurumende kusvika pari nhasi isange yabata vanhu vari kunzi vari kuita nyaya idzi
tikanyatsoongorora pane nhoroondo iripo kubva 2008 pakava nenhangemutange yekunyebera kupambwa nebato remdc vachishuta atingati mafirimu avaendesa kuunited nations akazoonekwa kunzi sivr fak wehave got videos dzinoratidza kuti mdc yainyeba kazhinji kuti tapambwa
pasina kupambwa ipapo wamavhaza hurumende yakadii kubva yatora matanho kana yakatongoine umboi hwamuri kutaura
nekuti hurumende yakaziva kuti chiri kuita kuti vanhu vanyebere kupambwa kuda kutsvaga tokonyo kuti vagokwenwa vagoridza mhere kuUnited Nations kuti vaone zvakaitwa. Saka hurumende yakataiwa kana mukangotaura mataura henyu muchanyarara nekuti hakuna chakaipa chiri kuitwa. Saka nyaya yataidzamara nanhasi hakuna akaona munhu akamubata, nanhasi ari kungotsvagiwa. Dzimwe nzengo ariko muchazongomona akuya, hakuna ari kumuziva. Munin'ina wake Patterson akabuda nemapicture achitoona itai akagara apa akaona kuti mapicture nanhasi haana kutitsanangura kuti akawana kupi achitanzi anga ari kuutapwa.